vamalinga vakashaya nechirwere chegomarara vange vari chipangamazano chemutungamiri wenyika vaemarson mnangagwa panyaya dzekodzero dzevakaremara vakamboitawo meya weguta rebulawayo vanhu vakawanda kubva kumativi mana enyika vaungana nhasi mubulawayo paurongwa hwekuonekana nemutumbi wavamalinga vanhu ava vanosanganisira nhengo dzemapato maviri makuru munyika ZANU-PF necitizens coalition for change vanhu vapinda muurongwa uhwu vanosanganisira meya mutsva webulawayo vadavid coltart vebato retriplec uye imwe nhengo yebato iri vadaniel molokela vanove mumiriri wedare reparamende kuhanze central vange varipowo vakambo vegurukota rezvavakarwa hondo retired kenal chingadhuwe vabatanawo nevamwe kuchema vamalinga vachitaura parufu apa gurukota rinoona nezvedunhu reulawayo amai judith muve vati nyika yarasikirwa negamba
was a champion from ending the rise of special interest groups in public policy.
Ruremeke zoro egamba rwavapiwa runobva mupabasa guru ravakaita munyika yedu musiwa ivee shasha mumabasa ekurwira vanhu vakaremara mubudiriro yenyika yedu
vamolokele avo vanoshandawo munyaya dzekukurudzira kodzero dzevakaremara varumbidza vamalinga segamba mukurwira kodzero dzevakaremara
munhu akashanda zvikuru panyaya yevanhu vakaremara muchinguva tinoti vanhu vane madisability akatanga achishanda kudharo zviri akazoshanda nemaorganization akasiyana-siyana akazoita seneta weparliament of Zimbabwe saka nhasi tatirega tiperekeze gamba renyika tichibonga mabasa akakanaka akaita achishandira vanhu vezimbabwe
vanoongorora nyaya dzeupfumi vari vesangano redisability reform coalition vamasimba kuchera vati mufi asiya vende rakakura
ndinangoti kuti siya kwakaita vajoshua mandinga chakava chibhakera chakabatanidza nongonya neshaya nekuti takatarisa kodzero dzevakaremara munhu aiva nekurudziro kazhinji kazhinji kunesu vechidiki munhu aiva neshungu dzekuti vanhu vakaremara vararamewo upenyu hwakanaka munhu akashanda kwete mune muzimbabwe chete nekune dzimwe nyika dzakatikomberedza kunana south africa kunana zambia munhu aitozivikanwawo nekurwira kodzero dzevanhu vakaremara
vatiwo vamalinga vainge vasiri munhu aingoita zvekutaura chete
kwete kurwira mukutaura chete asi mumaitiro avo nemukukurudzira kwavaita isu vechidiki kunyaya kuti tisunge dzisimbe kana tichida kuti kodzero dzevakaremara tinge tichikwanisa kudzirwira
vamalinga vakaitwa chipangamazano chemutungamiri wenyika munyaya dzekodzero dzevanhu vakaremara uye kubva muna 2018 kusvika muna nyamavhuvhu 2023 vanga vari seneta vakamboshandisa meya webulawayo uye vakambosarudzwa kutungamira sangano redisabled peoples international vakashaya vave nemakore makumi manomwe nemapfumbamwe uye vasiya mudzimai nevana gumi nevazukuru vakati wandei papera urongwa hwanhasi mutumbi wavamalinga wabva watakurwa kuenda kuHarare uko vari kutarisirwa kuradzikwa mangwana paurongwa hunenge huchitungamirwa nemutungamiri wenyika vaemarson mnangagwa kumarinda enational heroes acre ndakamirira studio 7 mubulawayo ndini kudzanai musengi